tinofanira kugara takaziva kuti vanhu havana kusikirwa mutemo, asi mutemo wakasikirwa vanhu. Varidzi vemutemo vanhu. Saka mutemo kana uchinge wasvika nguva yekuti wava kutidzvinyirira, tine kodzero yekushandura zvakaitwa zviri mugwara. Kana mutemo ukatungwa paparamendi, zvatoreva kuti inyika yese yatochinja. Vanhu vari muparamendi vakamirira nyika yese. Chidanho chakanaka zvikuru.
Vamuchauraya, munoti nedanho rekushandura kana kuvandudza mutemo pamwe nezvataurwa naDr. Mavhazi?
Pane zvetisikanyatsowirira nazvo isu sebato repatriotic Zimbabwe pakushandurwa mitemo kwakaita sekwakapfukitwa kuparamendi manje manje. Chekutanga ngechekuti ruzhinji rweZimbabwe runofanira kuita vimbo kana kuita confidence mumaleaders avo kuti vanokwanisa here kuchengetedza bumbiro renyika rinoita kuti tione kuendera mberi. Saka apa zvakapeka picture kekuti vana veZimbabwe vakutaiwa kuhurumende zvakungochinja mutemo painodira, kunga ari kuchinja bhutsu kana vari kuchinja mahairstyle. Zvadii kuti constitution yeZimbabwe imboramba iripo tese tanyatsokuita understand, tozotarisa payakaipira nepayakanakira. Saizvozvi ishu yerunning mate yakabva kubviswa iyi. Tanga tisati tatomboita experiment kana kuita experience tione payakanakira nepayakaipira, but yangobviswa. Then paishu yeappointment yemajudges ekumatare taiona paTV mamedia kuchiitwa maindevies emajudges ivo vachitiudzwa kuti zvevanonga vachide kuzoita kana vavepo, nekubvunzwa experience yavo and so necapacity yavo. So izvo zvese kana zvaakubviswa zvinoreva izvo kuti ruzhinji rwenyika haruchinei nechekuita kweappointment yemajudges uko kwani kuchitungamirwa ngejudicial service commission. Saka tiri kuona kuti masimba akatorerwe judicial service commission pamwe chete nepublic.
Dr. Mavhaza, munoti panyaya yemajaji apa?
Panyaya yemajaji apa hapana chakaipa kuti hurumende kana mutungamiriri wenyika asarudze vatongi nedzimhosva pati zvake. Ndinoda kuti tinzwisise kuti mutemo uyo kuti vatongi vanosarudzwa neruzhinji rweZimbabwe wakanga usina kumira zvakanaka, nekuti vatongi vanga vabviswa kana kuti vakakuyanikwa pachena vachiita kunyadziswa paprosesi yavo vachibvunzurudzwa mubvunzo. Umambo hwekutonga sajaji kana kuti utongi sokutonga sajaji hunoyera huri pamusorosoro pekuti haafanirwe kudhererwa nemunhu achindindakakusarudza. Anofanira kungoonekwa aripo achitonga nekuti the law is sacred. Saka in other words, kuti vanhu vakanga vari kubvumirwa kusarudza vatongi yaiva hongu vanhu vakanga vazvibvumira, asi zvanga zvisina kunyanya kunaka, zvanga zvisina kunakira vatongi. Kune vatongi vazhinji vanogona kutaura mhare dzekutaura paruzhinji zvekuti vakapiwa mabasa aya nekuti vaigona kutaura, asi vasina pfungwa dzekutonga. Saka dzimweni dzenguva mutungamiriri wehurumende paanenge achisarudza haangomuka mangwana anongoti haamutongi, anotosarudza nechikwata chaanenge anacho onyatsoongorora zvinodiwa pautongi.
Vamuchauraya, tingaona here dare reSenate richishandura zvakapasiswa nedare repasi?
Izvo hazvikwanisi. Dare reSenate harikwanisi kurivhesa zvinhu zvakaitika kudzasi, because ruling party ine majority ikoko, and mutemo weZimbabwe zvomashandiro onoita ndekuti kune inozi whipping system. Saka munhu anovhota along party lines, havazokwanisi kunge achiti chero ari senator wezano kana akafungidzirwa kuti hazvina kuipa ovhota the other way round, because panodividwa the house panenge pasina option yekuti uchaite zvebrand zako usikaonekwi. Zvese inenge yaitawo public. Saka vanhu vanomanikidzwa kuvhota zvichienderana nedirective yabva kuparty HQ. Saka because of the whipping system, mutemo iwo wakutoita sell through the senate.